tingati nyaya ya ndaona yavanya yakutaura inyaya dzekuti vativo mabanks achafana kupatsanura avari kutiwo RTGS nebonds kuita maaccounts akadaro kuita maaccounts eforeign currency kana kuti maus dollars. Ndinoona richizova dambudziko kana kuchinorangaridzwa vana vezimbabwe zvakamboitika 2008 kusashanda kwemari dzedu, asi ndo announcement huru yandiri kuona yaitika iyoyo.
Mungatsanangura here kuti zvingafamba sei, nekuti pari zvino nyika iri kungoshandisa US dollar, ndo mari iri kuwanikwa mumabhanga evanhu, vanhu vangasitarisira sei kuti maakaunti avo angazopatsanurwa kuti yakunzi RTGS iyi foreign currency account?
Ndo zvataiziva, asi iwo zvavari kuda kuedza kuita ndezvekuti kune vanhu vaya vanotumirwa mari kubva kunze kwenyika ndo achange akunzi maforeign currency accounts, kana kuti vanodiposita foreign currency maesela achona chaiwo chaiwo mumaakaunti mavo. Saka idzi dzedu dzinongotendererawo mumadandemutande ndo dzaakuzonzi RTGS. Zvichireva kuti salary yemunhu inenge iri RTGS bond, asi kana ari munhu anoshandirawo masangano ekuti vanenge vachimutambirisa nemaus dollars ndiye anenge ane foreign currency accounts. Saka vanhu vazhinji tingangoti vanhu vazhinji vane maaccounts atanga maRTGS bond kubva musi wa15 October, then kana vakawanawo $2-3 yavo ndo inenge yavakuzovhurira account inenge yakunzi foreign currency account.
Kuuyawo nyaya tiri kunzwa yekuti vanenge vachipinda munyika vekunze kunge vachishandisa mari dzekunze foreign currency,
kune kwazvinokwanisa kuitika zvikuru sei kunenge kuchigara vanhu ava kwakada kuita sekumahotera. Asi kana munhu abvika paairport andione vachikwanisa kunge vachiziva kuti uyu munhu uyu ndewekunze kwenyika, uyu munhu uyu ndewemunomo, asi zvichakonzera kuti kutenga nekutengeserana kwemari kusapere, nekuti zvinenge zvaakuitika ndezvekuti kuchaita vanhu vanenge vachibatsira vanhu ava kutenga nemari dzemuno shoma iye achitora foreign currency achitengesa pamusika mutemo.
Vari kutarisira kuti upfumi hwenyika hungangokwira nezvikamu zvishanu kubva muzana. Munoona zvichiitika here tichiona kuti zvishoma zviri kuburiswa nenyika zvinotengeswa kunze?
Iwo vari kutotarisira kuti upfumi hukwire nezvikamu zvitanhatu nezvidimbu zvitatu kana 6.3% kusvika gore rine rakwera. Handioni zvinhu izvozvo zvichikwanisa kuitika.